Panguwa iyo vamwe vari kushanyira hama neshamwari mushure megore rese vasingaonane murairidzi weFC Platinum Lizwe Sikwekwe nechikwata chake havasi kuwana mukana wakadai sezvo vanenge vari muCairo Egypt mumutambo wavo wechitatu weCup Champions League. Sikwekwe anoti vachange vari pabasa vachishanda vachitarisirawo kuti kisimisi ichava parombo rakanaka nekukunda mushure mekurohwa mumitambo yese miviri yavatamba makwikwi aya.
Hatina zororo because nekrismas chechipinji saka hatina zororo from here takutonoshanda tarama kushanda nekuna
mumwe murairidzi wenhabvu Darlington Dodo weCapes United anoti mushure mekutadza kutora mukombe wecastle lager premier soccer league ino ndiyo nguva yekugadzirisa paive pasina kumira zvakanaka.
Mutambo webhora haumberi tongoramba tirimo mubhora tichitogadzirira zvegore rinouya sezvo mukatarisa nguva yatasara nayo kuti gore racho ripere inguva dimi dimi uye nguva yatichatanga kugadzirira zvakare pagore racho riri kuteera inenge iri nguva dimi dimi saka yehe tichangozipa ukangoona dimi dimi chekuva nemhuri ipemberera Christmas nenyu asi ndinoziva kuti inenge dziri nguva hombe hombe.
Asi mukuru wemahofisi eZimbabwe Olympic Committee Muzvari Anna Mguni vanoti vakananga kumusha kwavo kunoona hama neshamwari idzo vasina kuona kwenguva refu.
Tinenge tiri kumusha tichionana semhuri, kuna vamwe vari kubva kure, kuna vamwe vari muno muZimbabwe vasataona kwenguva yakareba, saka tinenge tiri tese.
Mutambi webasketball Nyarai Mutsambudzi ane urongwa hwakafanana newamuzvari Mguni asi iye anenge akananga kumasvingo.
Kumurusikenda nana mwene nana tezvarana kumusha tikuenda kumusha musa 23-24 kumasvingo.
Murairidzi wechikwata chetriangle Taurai Mangwiro anoti kwaanoshandira kure nekunogara mhuri yake zvekuti panguva ino zvenhabvu zvave kumbomira achipa nguva kumhuri yake. Zviri muurongwa zvekare wemutambi wechikwata chenyika chenetball icho chakaita mukurumbira kuWorld Cup Esla Ndlovu uyo anoti nguva yakawanda yakapera ari mukamba yechikwata chenyika zvekuti iko zvino atange aine hama neshamwari dzake kuBulawayo vachifara pamwe chete. Asi sachigaro weZimbabwe Volleyball Association varingisai mapondera vanoti hapana chinodarika mutambo wevolleyball pakisimisi. Vamapondera vanoti vachange vakaungana nehama neshamwari pamba pavo muHarare vachitamba mutambo uyu mukupemberera kwavo nguva ino.
Tengeitamba volleyball ndozvedu chete.
Kune vamwewo vakaita savamapondera kusanganisira mutambi wetsiva Charles Manyushi avo vari kuti vari kutora nguva ino kugadzirira zvakasimba mitambo yavo yemwaka unotevera vatarisira gohwo rakasimba gore rinouya. Asi vezvemitambo neZimbabwe yese vari kupinda muzororo panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari, dambudziko riri kuratidza kuti hurumende iri kukundikana kurigadzirisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariasi.